Takagara varambaka kuti havadi kuti titambire muZimbabwe nenyaya yemastadiums edu. But tine purosesi yatirikuita yekuega kuasira. Saka vanhu vari kubata information mapiecemeal kuti vakapindura tsamba idzi. Vanenge vaibata zviri zvisiri official voda kuti ndo position yavapo. Isu tichiri ne tarisiro yekuti maengagements atirikuita necaf inokwanisa kuzotibvumira kuti titambe muno. Tichabuditsa an official position evisa after tapedzerana necaf. Hatisi kuda kuti tichi pauya tsamba toti zvakati, pauya tsamba toti zvakati, because pane masamba ari kuchinjana macommunication.
Asika nemamiriro azvakaita vamwe vari kuti zvanga zviri nani kuti mofanotariswawo zvakare mberi kuti moenda kuZambia, moenda kuBotswana, moenda kuSouth Africa. Muchitaurirana kudaro pane zvamuri kuita here kuti kana zvaramba munozoita sei?
Tine fallback plan yatinayo kuti indeivende kuti zvazorambisika bhodhi ragara pasi kuti toroita sei. Pane fallback plan iripo yekuti kana zvaramba maybe tinogona kudai, but hatisi kuda kutanga kutarisa izvozvo. Tida kutambira muno muZimbabwe, because kutambira mamwe dzimwe nyika kunotipa disadvantage. For example, travelling yekubva kuAlgeria tida kuenda kusouth Africa, hapana aconnecting flight inoti kukwanisa kuti tisvike musi wa27. Saka tinenge takutosvika musi wa28. Maplayers edu hapanise kuzorora nekuzotrena because game racho renge ichizotambwa
totarisawo. Imwe nyaya iri kunetsa kuAlgeria iyi ndeyecoronavirus. Mambotaurawo here necaf kuti zviri kufamba sei, nekuti tiri kuona kuti kuSenegal mitambo yebasketball yamira, kunana France, kunana Italy mumwe mitambo yambomira.
Takavanyorera vecaf kuti kwatiri kuenda uku ndo mamiriro akaita in terms of coronavirus. Saka havasati vatipindura patsamba iyoyi. Wezi taitokumbirawo kuti kana zvaitoita imichi yacho yepostpone kana kuti kotsvaga a neutral venue isina kumboripota macases acho.